mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 25 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Vana chiremba vakuru vane unyanzvi hwapamusorosoro kana kuti specialist medical doctors nezuro vakatangidzawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro hazvisi kuzovhurwa gore rino kana hurumende isina kuzadzisa zvekuchengetedzwa kweutano pamwe chete nekupa varayiridzi mihoro yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vachingori zana nemakumi mashanu nevashanu 155. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi mana 140 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe. Zana nemakumi matatu nevana 134 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Vashanu vanonzi vakadzoka kubva kuBotswana uye umwe chete akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevasere 18 vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu 4950. Vanachiremba vakuru vane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti specialist medical doctors vange vasara pabasa vakawanda vavo vachishanda kudivi rinosunungukira madzimai pachipatara cheparirenyatwa pambuya nehanda maternity wing vakakanda mapadza pasi nezuro vachikurudzira hurumende kuti ibve hayo yavhara chikamu chechipatara ichi. Chipatara chepamusoro ichi chinobatsira kunyanya madzimai anenge achida kuvhiyiwa. Vamwe vanhu vasere vakafa mavhiki adarika nekuda kwekushomeka kwevakoti nevanachiremba vadiki avo vari pakuramwa mabasa. Vanachiremba vane unyanzvi hwepamusoro ava vanoti vakawanda vavo vabata chirwere checovid-19 uye vamwe vari kuratidza kurwara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakakurudzira vanachiremba nevakoti kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo nekushaya zvikwanisiro nekuda kuwedzerwa mari zvichigadziriswa. Asi izvi hazvina kutambirwa nevari kuramwa mabasa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano kana kuti Community Working Group on Health vaItai Rusike.
Takatarisa kuzvipatara tine dambudziko guru rekushayikwa kwemaPPE. Vana mukoti, vana chiremba tiri kuona kuti pari zvino izvi vaakusvika pakubatwa zvekare nechirwere checovid-19 nekuti havana zvipfeko zvekuzvidzivirira. Asi tiri kuona kuti havasi vana chiremba nana mukoti chete vari kushaya zvekuzvidzivirira izvozvo.
Mungapa here mumwe muenzaniso apa?
Tiri kuona kana tikaenda kumamisha vaya vanonzi ana mbuya veutano, mavillage health workers, macommunity health workers, havana zvamuchose, angave maface mask, havana kana masanitizers. Avo vanova ndivo vanotaura nevanhu zuva nezuva. Vanoona vanhu vakawanda kumamisha, asi hurumende iri kukoniwa kuvapa zvekuti vange vachizvidzivirira. Saka hurumende dai yaita kuti vashandi vese vehurumende vange vachipiwa maPPE.
Sei izvi zvakakosha panguva inoyi?
Kuitira kuti vange vachikwanisa kuzvidzivirira ivo nekudzivirira vanhu vavanobatsira. Asi chikuru tideredze dambudziko rekuti tichasvika pakuzofirwa nana chiremba vakawanda, tichasvikawo zvekare pakuzofirwa nana mukoti, tigozoshaya vachabatsira avo vanezenge vachienda kuzvipatara nekumakiriniki vachida kubatsirwa nana chiremba nana mukoti.
Vakawanda vari kuchimachimawo nedambudziko remaduta vanhu. Semaonero enyu, varusiki, pangaitwa sei kuti dambudziko iri rigadziriswe uye kuti vanhu vasarambe vachitapurirwawo chirwere checovid-19 ichi?
Nyaya yezvekufambisa idambudziko guru. Tiri kuona kuti mabhazi ezupuko ari kukurirwa nekukoniwa zvamuchose kutakura vanhu vangave varida kuenda kumabasa, vangave vane zvimwe zvavari kufambira, kunyanya-nyanya takatarisana madhorobha makuru. Izvo zvoita dambudziko guru rekuti vanhu vari kumanikidzana pazviteshi zvemabhazi. Apo patiri kuona pasiri kumbotedzerwa iyo yavari kuti social distancing yacho. Totarisawo zvekare mumabhazi imomo ezupwe iwawo, tiri kuona iye zvine zvivakuzadza vanhu mumabhazi imomo pasina zvekare kutarisa kutedzera nhau yesocial distance. Pogoita veruzhinji nekuda kwekuti mabhazi ezupwa ari kutadza kutakura vanhu, vanhu vaakupona nekukwira marori nemapickup.
Zvii zvakaipira kukwira marori aya, varusike?
Mumarori nemapickup imomo vanhu vari kutswinyikidzana. Izvo zvoita zvekare kuti dambudziko rekutapurirana chirwere checovid-19 roramba richiwedzera. Saka hurumende dai yatedzera zvakaitwa sekunyika yeSouth Africa, uko kwakabvumidzwa vemakombi nemabhazi akazvimiririra kuti vatakure vanhu asi vachitedzera mitemo inenge yakatarwa nehurumende.
Saka hurumende muri kukurudzirawo kuti iite sei?
Dai hurumende yachibvumidza avo vemakombi nemamwe mabhazi evanhu vanenge vakazvimirira kuti vabatsire mukutakura vanhu, tideredze dambudziko rekutswinyikidzana neuwandu hwevanhu mukutakurwa, kuitira kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Mukuru wesangano rinorira kodzero dzeutano kana kuti Community Working Group on Health vaitai Ruseke vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa zvinhu zviviri zvakakosha, zvinoti kuvhenekwa kwevarayiridzi pamwe nevana vechikoro kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, pamwe nemihoro inoraramisa varayiridzi zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takavafira Joe vanoti kana zvinhu zviviri izvi zvisina kuzadziswa nehurumende, havaoni zvikoro zvichivhurwa gore rino. Dr. Joe vanoti sesangano vanoona zvakakodzera kuti varayiridzi nevana vechikoro vavhenekwe zvikoro zvisati zvavhurwa, sezviri kukurudzirwawo kuitwa kuparamende isati yavhurwa, kwete kuti mitemo isiyaniswe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu, sesangano ravarayiridzi reProgressive Teachers Union tinoona kuti zvakakodzera kuti vana vezvikoro navarayiridzi vatestiwe zvikoro zvisati zvavhura. Pane maitiro avanokwanisa kuti vaite, asi kuti tiri kungotevedzerawo zvavanoita ivo ende uye zvavari kutaura kuti parliament isati yaresume sitting, all maparliamentarians anofanira kuti anoongororwa kuona kuti utano hwavo hwakadini uye zvekuti pasawanikwa kutapurirana denda iri. Saka tinongoonawo kuti zvinoitwa nevakuru venyika uye zvina maparliamentarians anovayo vanoita mutemo ndo zvatinofanira kungoitawo kuvana veZimbabwe, nokuti mutemo wenyika weconstitution uradza kuti hapafani kuva nesegregation. Chese takaenzana pamutemo tinofarango titiwa zvakafanana. Saka nesuo kuzvikoro tinongoti mapreliminary ayo akaitwa na maparlamentarians nehurukuru nende ndio anofanira kuti tingoitawo kwatiri sevarairidzi kuti zvive muchichetere mvura yeguvi.
Tichitarisa huwando hwevana vechikoro pamwe nehuwando hwevarairidzi, munoona here pachibudirira kuti pavhenekwe vanhu vese ivava pasina dambudziko tichiona huwando hwavo?
Hongu pane dambudziko, uyezve panoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti testing yatinodai kuvarairidzi nekuvana vechikoro ingaitwa sei. Zvichida vanhu vangati vanhu vanongoongororwa vari kwavari ikoko, vopiwa chitupa kana certificate inoratidza kuti status yavo yakamira sei, uyezve vanenge vaongororwa musupi. Kana kuti zvichida kuri kuti takarongeka, vanhu vaingokwanisa kusvika makuseni voona matesting kisa aripo, kuchitestiwa class by class pazuva rimwe. Vese varairidzi nevana vechikoro vanokwanisa kuti vatestike pazuva rimwe chetero.
Asika Dr. Joe, vana vanenge vachiswera kuchikoro vachizoenda kudzimba dzavo manheru, vachikwira mabhazi vachisangana nevamwe vanhu mabhazi imomo, hapana here dambudziko rekuti vanozotapurirwa zvakare chirwere ichocho?
Vamwe vanokwanisa kunge vatapurirwa vachiuya, bati zviri nani kuti titombozamawo kuita zvatingaita izvozvo pane kuti tingonoita mawira ngombe wokuti ngatingovhurai zvikoro pasina zvaitiwa. Saka chatinongokurudzira ndechekuti zvingatombobatsira izvozvo seassessment yecondition yecovid kuvana vechikoro navarairi tisati tatanga kuvhura zvikoro.
Tiri kuona muri kuisawo nyaya yemihoro yevarairidzi pane zvinhu zvamuri kuti zvinofanira kugadziriswa nehurumende zvikoro zvisati zvavhurwa. Mungajekesa kuti zvii chaivo zvamuri kuda kuti zviitwe?
Nyaya yemari inotambirwa navarairidzi inyaya inonetsa pari zvino, asi hatinyarari nokuti hapana zvaita. Saka hongu sesangano ravarairidzi reprogressive teachers union takanyora tsamba ichienda kuministry of education pamwe chete imwe ichienda public service labor and social welfare kutaura kuti mari dzavarairidzi dzangova mashangura pata chibatira pamashizha usaihwa panhamo, uyezve varairidzi vakawanda vakatesta positive to poverty. Tichivakurudzira kuti vaone kuti zvingaitwa nechimbi chimbi kuti varairidzi vabatsirikewo chinyi. Ende nyaya huru inonetsa ndeyokuti vamwe masectors vaakapiwa mari dzokuwanda akaita semasoja namaporisa, varairidzi havana kuvandusirwawo mari dzavo. Saka tinoona kuti vanhu vaitambira mari iri pasi pavarairidzi iko zvino vakutambira 6 times mari yavarairidzi. Saka isu ndosaka titaura kuti tisati tafunga zvokunovhura zvikoro, ngationei kuti mari dzavarairidzo dzagadziriswa dzichienda padzanga dziri pa-2018 Oktobha padzaa dziri US$550.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yomutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvichengetedze kodzero dzavo panguva iyo hurumende ichityora kodzero dzevanhu. Vachitaura kuvatsigiri vavo paindanet, vachamisa vakapomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Zimlife.com ine nyaya yokunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kwakaitwa mutori wenhau Hopewell Chingono navaJacob Ngarivhume, zvichinzi vakabudiswa mukuvharirwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, avo vakasungwa nemusi wechishanu, vakavharirwa mujeri rimwe chete nevasungwa gumi nemumwe vanonzi vakange vaine chirwere checoronavirus. Ya ngave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apa tisu tiri paguru vetu tokutaura kuti dai hurumende ZANU-PF yaita nhaurirano nakuchamisa ndova nemakiyesi kusunungura nyika kuti zvifambe. Kuno takuwara nenhamo tiri kuguruve vanhu vatambuya nekuchira pasi kuti vararame muna dande maparara.
Kadiko zvemi pastudio 7 isu tarwadziwa tiri kunoko kuti mani mani tafa nenhamo zvitori kunge zvirotititi kuti uristori mupati muZANU-PF aziva kuti chako hakuna kana mbeuyo uya hakuna kunze kwaanotozivawo chitsotsi chinoda ZANU-PF ndo ari kudya nao ZANU-PF ndatenda.
Makadii makadii washamarari westudio 7 aishi tiri pano paquarantine center panapa pabed bridge ei mawani zvinhu zvakaoma ira zvina kumira bhomu. Takangobva kusautoko tongosvika panapa tozombotestwa chichi tatonenge 3 days without testing tongogara ndikopiwa mazipisadza nebinzi vamenotaura tiite sevamwe vanototijairira chai vautotikuwadza manje takabva tii chai chikabu chiripo kumeru kuiro zvakutotidyisa mabinzi zvavo zvinamboibva izvo hai.
Pamusorori vamiri vestudio 7 ndinoitwa Richard ndiri kuno kuwange hurumende yezani haigoni kutonga chainogona kusunga kubvazva kupinda kungosunga chete vachingosunga muzimbabwe muna hamuzikuraramika ungodai wotosungwa kudai wotosungwa ndosvika zvavangona kugadzira munyika izvozvozvo. Saa hapana chavangona kugadzira nahwani chiri kungotambudzika tese ndiri mupurisa siri kungotambudzika basa racho hakuna mari tatambura muzimbabwe.
Gore ra2008 istudio 7 kai takairohwerwa studio 7 takadzingwa kumisha wako takatiza kumamisha yedu nokuda kwestudio 7 mamuchikutepfenyura kunyatsotepfenyura chaiko zvokuti mamusingandomboti izvizvi zvataurwawo nowateereri wedu hati isu tinotema tisina divi ratakarerekera ipapo maitooneka kuti mamuri kusaidi kwedu mai mazuva nomatirasi tiri kukuonai zvedu vanhu vestudio 7 tiri kukuonai nyatsotepfenyura zvamaita mazuva ekutanga chaizvo chaizvo kwete matepfenyuro amuri kuita ndikambiwa kutaura Cape Town.
Mamuka sei maswera sei vana Blessing vana tanonoka hwande nevamwe vese ngavasiye mabhishopu eRomayo mabhishopu ari raiti nyika yedu yaita uori tanzwa nekudzvinyirirwa wee mabhishopu eRoma ari raiti ayo jobu ngavamubvise uye jobu sikala ngavamubvise mutirongo mawakamuvharira sori vana tanonoka nokuti ndatuka asi zviri kutirwadza mhani kusadaro mhani vakomana ZANU-PF iri kuita seiko ndini tindashemaveza ari muno muSouth Africa.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 regai ndangi kutenda zvangu mwari wata kuti ndigone kutaurawo pfungwa dzangu dzandiinadzo zita ndinoitwa Kelvin Mawire ndiri pano papitori. Seiko vanhu veZANU-PF vachishungurudza vanhu seiko vanhu veZANU-PF vapinda nemweya wasvina tarirai mumajere umu hamuna kana munhu weZANU-PF majere azara vanhu veMDC vanorwira kodzero dzevanhu vanorwira kuti deno nyika yaizoitawo zvakanaka ndo vanhu vazere mukati memajere ndo vanhu vari kusungwa ndo vari kuurawa tichasvika rini tichidai varume ndinoona sekuti kana ZANU-PF ikasachinja mafungiro kana nemaonero ayo ndaona makona kugadzikana nehondo madeuka ropa zhinji taikumbira kuti tavangawa nemuono unogona kuva unoyambusa nyika ndatenda zvangu.
Vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka makadiniko ini ndinoitwawo Semu Magura ndiri kuCape Town kuSouth Africa ndoda kutaurawo pamusoro pekusungwa kuri kuitiwa vanhu kuZimbabwe uko kuti wese wese anenge angotaura zvinopikisana nehurumende yezanu anobatwa uvhariko. Izvi zvinongoratidza zvega kuti nyika yedu iri kutongwa nedemo chaiko asi ini nditoriwo umwe wevamwe vanototi ZANU must go kana zvakadero ngavasunge tese because kana neni vanitoidi kana nini antoidi saka kana zvakadero ngabate tose vafarire because hapana chaida muZimbabwe yose hapana munhu achada zano nemapurisa nemasoja acho achaidi arungoshatuwo zvitanga sei chete ndatenda angu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavhairasi munyika, icho pari zvino chauraya vanhu 155. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro muna Mbudzi kuitira kuti vadzidzi vawane mukana wekunyora bvunzo dzavo. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato riri kutonga muAmerica reRepublican Party rakatangidza musangano waro nezuro mudunhu reNorth Carolina. Musangano uyu kana kuti convention yakadoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna Mbudzi gore rino. VaTrump vachange vachitaura mazuva ese anenge achiitwa musangano uyu. VaTrump vatsoropodza masangano enhau eCNN, Fox News pamwe chete neMSNBC vachiti havana kubudisa zvakange zvichiitwa pamusangano uyu sezvakaitwa pamusangano weDemocratic Party zvondo rapera. VaTrump vachange vachizokwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party iyo yakaita musangano wayo zvondo rapfuura. Vanongorora zvematogero enyika vaPromise Sunday vanoti vazhinji vakamirira kunzwa zvinotaurwa navaTrump kana zviri zvokubatanidza vanhu sezvo vachingogara vachitukirira vanhu vebato reDemocratic Party.
Musangano wemaRepublicans uyu tiri kutarisira kuti tinzwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavanguva ari mutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisa hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvitiwo ndo vari kugona basa.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa, tichitaura nehama neshamwari nevavakidzani, tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira neekutsvaga kupomera mhosva kune munhu wose ivo vasingatarise zviri kuitika muadministration yavo zvisakarurama hazviri kukanganisa vanhu vakawanda zvokuti tiri kuona kunge iyo convention yemaRepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yakaitwa nemadhemokrats.
Munoona sekuti vazhinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vokuti nyangwe zvodi musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura navaTrump chavanokwanisa kushoropodza. Asi tochizoona kuti maelections emaAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro ari kuita vaTrump. Saka tichaona hedu kuti nemazuva ari kuteeraya kuti message yavachapa kuconvention kwavo ishange yakaita sei, asi nemaziviri edu nekutukirira kwavanoita zvinogona kubuda pasina pasina zvinhu zvakawanda zvekutaura.
Iyo convention misangano yemaconvention iyi inobatsira chii pakuwana rutsigiro kubva muvanhu?
Iyo maconvention aya anobatsira pakuti anoita kuti party yega yega, bato rega rega, riwane mukana wekutengesa kuvanhu zvavakamirira, uyezve nekuti vakwanisa kutsanangudza kuti maprogramu ataita ndeaya neaya neaya, uyezve tichakubatsirai nepakadai nepakadai nepakadai. Mukana wekuti meseji yebato inge yakavandudzwa pavava kusvika mumaelections avakatarisana nezvavo. Ndo basa guru ratinoona richiitwa nemaconvention waya, uyezve inguva yekuti vakwanise kutsoropodza rimwe bato kuti rakanganisa pakadai nepakadai nepakadai, makatipa isi chimuti ichi takamhanya nacho tichatora nyika tichaenda neimwe direction. Saka iyi inguva yekuti nyika iteerere ione kuti direction yatiri kuenda iyi ndo yatiri kuda here, uyezve bato rega rega rinoda kutiendesa kupi.
Avo vange vari muongorori wezvematongero enyika vaPromise Sunday vari paRonare kuSouth Carolina neStudio 7. Nyanga yenzo zvainosungisa zvenayo yedwe, vamwe vanatezvara vanombomesera vanhu zvakanyanya. Oliver Mchukudzi munoshusha. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Vana chiremba vakuru vane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti specialist medical doctors nezuro vakatangidzawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro hazvisi kuzovhurwa gore rino kana hurumende isina kuzadzisa zvekuchengetedzwa kweutano pamwe chete nokupa varayiridzi mihoro yakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika.